Ramnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vechidiki vakawanda munyika vari kushandisa zvinodhaka zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano zvave kukanganisa pfungwa dzavo. Pakurwisa dambudziko iri, vamunangagwa vati hapana anofanirwa kunzi ari pamusoro pemutemo.
And the supply chain destroyed. On the other hand, communities, both in the urban and rural areas,
vanotengesa zvinodhaka vari kufanirwa kufumurwa vabatwe nemutemo uye nzira dzavanotengesa nazvo dzinofanirwa kuvharwa nedivi ravo vanhu mumadhorobha nemumamisha vanofanirwa kuredza tsika yekuchengetedza vanhu vanotyora mutemo ndinokukurudzirai tose kuti tishande pamwe nemapurisa uye nevamwe vezvemutemo kuti tipedze dambudziko iri.
Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaishinava mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka. Zviri kushandiswa zvinosanganisira mutoriro, dombo, guka nezvimwe. Vamwe vari kushorawo hurumende vachiti haina zvakawanda zvairi kuita kusunga vanotengesa zvinodhaka, asi mapurisa ari kuti ari kusunga vanhu vakawanda. Vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vaite mabasa anosimudzira nyika yavati yakauya neropa.
Ndinokukurudzirai kuti murambe muchishandira nyika yenyu zvakasimba nenzira inoratidza kuda nyika yenyu zvizere. Rambai zvose zvingade kuitwa neavo vanoda kukutsatsanurai uye kutsatsanura nyika yenyu.
Mutungamiri wenyika vatorwa mukana uyu kuparira chirongwa chezimbabwe digital schools program, icho chanzi chiri kuitwa nerubatsiro runobva kunyika yeunited arab emirates chichadzidzisa vechidiki vanosvika miriyoni nezviuru mazana mashanu zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemakombiyuta kusanganisira coding. Muzimbabwe, dambudziko guru riri kusangana nevechidiki nderekushaya mabasa. Makambani mashoma achiri kubayira vanhu zvitupa ave kuvharwa kana kuti ari kugumura vashandi. VaFreedom Rechu vanoisa chigaro vevechidiki mubato rezanupf vatovafara kuti kucherechedzwa kwezuva iri kwaitwa muBulawayo gore rino pamwe nekuparurwa kwechirongwa chedigital skills program. Mumwe wechidiki tinaye Dhuve atiwo chirongwa ichi chakanaka akati
sevechidiki ndinotadzirawo kuti pave nekuenzaniswa kwemikana pachirongwa ichi pasina kutizvona kana kuti kutarisa kuti munhu anobva kubato ripi rezvematongero enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo nezvezuva ranhasi, nhengo yebato rinopikiswa reCitizens Coalition for Change vaSweden Chiroudza vaudza Studio 7 kuti zuva rakadai rakanakira nyika yose asi rinozovhiringidzwa nekuti
sezvaitika nhasi nedzimwewo nguva vezanu vanobva vatora kuita zuva renyika yese, vanobva vatora voisa mumwe voita zuva rebato ravo.
Zuva reNational Youth Day rakatarwa mugore ra2017 uye gore rino range richiitwa pasi pedingindira rinoti Empowering Youth, Securing the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.